mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Torama mask amboshandiswa nevamwe vanhu. Tobva tapa kuti tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvinhu zvatisingakurudzire tinototi kana pane vanoda kushandisa mamask kuita kusvikana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vacheke-cheke mafesi masiki avashandisa vasati vaarasa.
MRT House ibuilding iri kuonewa neMDC Alliance. Tiripo zviri pamurawo, tiripo zvine mutemo, zvine mapepa. Building is owned privately and ichishandiswa nevanhu veMDC, but unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo. Chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora harvest house.
Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare.
Kana munhu mumwe chete panyika yose nemukadzi wemose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa namadam Tsvangirai. Chisina kutanga nhasi asi kuti chagara chiripo chekuti vanoti vamai Tsvangirai vanotaurisa kwazvo kana Teamworks Council vachimirira vashandi. Izvo ibasa ravo, uye kuti marights avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi.
Kanzuru yezvitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas munyika vachiri 34 vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru 10 17,000. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas ichi vadarika zviuru 52 52,000 uye vafa vachisvika zviuru 2,024 2024. Bazi reAfrican Union rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica vanosvika zviuru 10,910,815. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavhairas muAfrica yose. Zvichakadaro zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vamwe vanhu vari kunhonga mafesi masks ashandiswa mukudzivirira chirwere checoronavhairas, hurumende yaudza vanhu paTwitter kuti vanhu vatore mafesi masks avashandisa vachiacheka-cheka vasati vaarasa kuitira kuti vanhu vasanhonga vachaawacha kuti vazotengesa zvekare. Asi chiremba Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti kana face mask yashandiswa haifaniri kubatwa nemaoko nekuti ine utachiona hwese hwange huchifanira kupinda mumuno, naizvozvo inofanirwa kuraswa kwete kubatwa. Dr. Ranga vati kana iri face mask yako iwe muridzi unogona kuiwacha woiomesa wozoishandisa.
Yairipo ndeyekuti mamask anofana kushandiswa zvine utano, afane kungoshandiswa ngoti pinao takapfeka. Saka kutora mamaski amboshandiswa nevamwe vanhu, tobva tapa kuti even tikaawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvinhu zvatisingakurudzire, tinototi kana pane vanoda kushandisa mamaski bheta kuti kana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Nyaya iri kunetsa yatiri kuona ndeyekuti varipo vamwe vari kungoitawo zvekabisira kabisira vachitora zvaraswa izvozvizvo vachiwacha votanga kufamba vachitengesa zvakare, asi vamwe vanhu vanenge vasingazivi. Chamungataurira vanhu ndechipi vasati vatenga mamasiki aya pavanhu vari kutengesa mumigwagwa?
Mamasiki anodiwa kuti vanhu ngavashandise. Kana munhu ari kutenga mamaski, ideally anofanira kuatenga kuvanhu vari approved, atinoti macertified providers. Kana zviri zvokungoti munhu wonda kusvikawo ndogadzira maface mask angu, zvinonetsa manje kuti tichanyatsoziva kuti ari kuabva kupi. Saka kana munhu ari kuatenga inotongova risk iripo, nokuti hatinyatsokuzinzwisisa kuti akagadzirwa papi nani nguvai in terms of kuti utano vari kutevedzera hei zvinofanira kuitwa. So idambudziko, but at the same time vanhu vanofanira kunge vane mafirst mask. Chandingatokurudzira ndechekuti kana munhu uchida mask and usingakwanisi kutenga dziri kuno kuvanhu vari certified, bheta kutongoshandisa mucheka kumba. Kana uri wako waunoziva wacha woshandisa, wacha woshandisa.
Kana iri face mask yangu ndinogona hangu kuiwacha ndichiishandisa hangu inini muridzi wayo nguva dzese here?
Yes, Mr. Wande, munokwanisa kuishandisa. Chainodiwa ndechekuti ngaiwachwe nesipo, ichene, iomeswe. Kana yaomeswa woipfeka futi. Izvozvo hazvina kushata, zvinokwanisa kuitika.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7. Munyori mukuru mubato reMDC Alliance vaCharlton Wende vanoti mapurisa nezuro akamboda kuvabvisa pamahofisi avo nechisimba, asi zvikatadza sezvo vainge vasina tsamba inovapa mvumo yekuita izvi. Mapurisa aya akati ainge atumwa nechikwata chiri kutungamirwa naamai Dokozani Kupe navaDouglas Monzora. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Kanavo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu we Studio 7 abata vaWende.
Ndadanwa nevakomana vanochengeta mudhuri wedu, vakomana vedu vesecurity, vachinditaurira kuti pane vakomana gumi vauya nemapurisa vachiti vatumwa navamonzora vakambenge vari member yemusangano wedu, vachiti vauya kuti vazotora mudhuri wedu kuti vape mai Dokozani Kupe. So ndamhanyapo ndikanokwanisa kutaura nemapurisa ndikavaonesa kuti aiwaka amugone kuti muuye kuzotora building nechisimba, because isu MDC inotungamirwa navachamisa ndisu aridzive building. Tine matitle deeds, tine occupation, tine possession. So zvinhu zvitatu izvozvezvi hazvigone kuti paite kana court iri muZimbabwe kana kupi inogona kuti ititorere building. So vadzwisisa nyaya iyi mapurisa acho ndokubva vaenda zvavo.
Vanga vaine mapepa akaita sei chaizvo avangachida kushandisa kutora maofisa?
Chandichamisa ndechekuti vanhu vese ivava vauya vatungwa naMonzora, nehurumende yatuma mapurisa nemarori yavatuma navo vachishandisa dhiziri rehurumende, vanga vasina kana bepa rine musoro. Bepa ravainaro iCourt order yeSupreme Court yakange yakapiwa nguva yeCovid, yakavhurwa pakaitwa nyaya dzeCovid. Inotaura nenyaya dzeMDC Akupe, haitauri nenyaya yeMDC Alliance. MRT House
I building iri kuonewa ne MDC Alliance. Tiripo zviripa murawo, tiripo zvine mutemo zvine mapepa. So vavana mapepa anga ine mapepa ekare e Supreme Court judgment asine ine building. Building is owned privately in the chanswa nevanhu MDC. But unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora harvest house. Kana tichinzi tichafira pa building, tichafira pa building inonzi harvest house, atakasirwa nababa Tsvangirai, hatigone kuti tisarande party, hatigone kuti tisarande building, hatigone kuti tisarande shanduko iri kudiwa nemaZimbabweans. Ndo zvatavataurira izvo mapurisa.
Ko zvavanga vachitova monzora vari kuda mabhuku emari kuti vaite gadziriro iye Congress, zviri kufamba sei?
Vanogoda mabhuku MDC Alliance kuti mamembers MDC Alliance here. Vana Munzura havachisiri vanhu MDC Alliance. Chatinoda kuti vanhu vese vazive ndechekuti kutanga kwegore rino after takaita musangano wedu weNational Council, takazivisa Zimbabwe yese kuti isu tichange tiri the first opposition party kuendesa mabhuku edu ese kuma external auditors kuti vaongorore kuti mari dzakashanda sei. Sekutara kwandiri kuita iko kuku, mabhuku edu ese ane ma external auditors.
Saka vanopedza riini kudorongodza mabhuku aya?
Ndakanditaura nawo nhasi, report yacho yave pedyo nekuti ichipera. Kana yapera tichazvisa kuvanhu, vanhu voona kuti mari dzakashanda sei. Hakuna opposition party yatiamboendesa magwaro ayo kuma auditors. Uyu ndo utungamiriri wavachamisa. Pavakaita president vakati ayo toda kuti mari yose yatinoshandisa yehurumende inge ichienda kuma auditors. Ini semunyori mukuru ndo chinhu chandakatanga kuti ndiite pandakapinda muoffice. So mabhuku edu ese ari kuma auditors. Ma auditors acho ivo ndo vachauya vazosanangura kuti mari yedu ese ya 2019 yakafamba sei. So izvo hazvina nyaya yakanyanya. But vana Munzura ngavamirire semunhu wese, because vanhu veruzhinji taakuvatora semataxpayers, because havasi mamembers edu echi MDC.
Munyori mukuru mubato reMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yechitungwiza inonzi yambomisa basa mukoti vanove ndivo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union, uye vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti yevashandi kana kuti Workers Committee, Sister Shingirai Tsvangirai. Sister Tsvangirai vanonzi vari kupomerwa mhosva nhatu dzine chekuita nokuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vekanzuru vanosanganisira vana mukoti, avo vanonzi vari kuda kubhadharwa mari dzeCOVID-19 allowance. Vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuro yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vatenda kuStudio 7 kuti Sister Tsvangirai vambomiswa basa uye kuti patove neurongwa hwekuti varangwe. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipal Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakachamadzwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru iri sezvo vari kuona sekuchichidzira vashandi.
Nhasi tanga takaronga kuti tinokwanisa kusangana nemacity fathers, zvikuru meya nemamwe macouncillors, tichida kuona kuti ivo vari kuti kudiwo nekudzingwa basa kwakaitwa muzvare Tsvangirai. Asi ndinorombo kuti hatina kukwanisa kubatana meya nekuda kwemabasa vanga vari occupied zvakanyanya. Asi ticharamba chichisa effort yekutionane navo tione kuti nyaya ingagadziswe sei nekukurumbidza, nekuti haizi nyaya diki bodo, nekuti tinoona kuti pane victimization iriko munyika izvozvi. Manesi ehurumende chaiwo ari kuramwa mabasawo zvakare, achitaurawo kuti upenyu hwavo huri panjodzi. Saka nokudaro, kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa naMadam Tsvangirai. Chisina kutanga nhasi, asi kuti chagara chiripo icho chokuti vanoti vamaitsvangira vanotaurisa kwazvo kana 3 weeks kanzo vachimirira vashandi izvo ibasa ravo uye kuti marais avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi nekuti havasi kuita zvekubirira asi kuti vari kuita zvinhu zviri pamutemo weLabor Act chapter 2801 saka nokudaro tinoona kuti pane victimization iripo taramba tichiisa effort yekuti tigone kutaura nameya pamwe chete nemakandirazi tione kuti vari kutiwo kudii vari masiti fathers edu kuti vangagadzirise nyaya iyi sei
zvikonzero zvipi zvaziviswa nekanzuru zvaita kuti muzvare tsvangirai vamiswe basa tinonzwa kuti vasvitswa tsamba yacho yekumiswa basa
yekutanga vamupa macharge anokona kuita matatu yekutanga yacho vari kuti disobedience haana kuteerera patakamuti annual report yekuti vanhu vakanga vachishanda here kana kuti kwete of which report iyoyo yakanga yakanyorwa neunion ichivapa urongo hwokuti mahealth workers ari pasitn yechipiri yacho vanga vachitaurawo nezvekuti kusari kuplaya kwaakaita tsamba yakanyorerwa yekutanga yekuti ape report zvinoratidza kuti akatyora zviri mucontract yake nekuti contract yake inenge ichiti anofanira kuteerera zvaanenge anzi aite yechitatu yacho ndo yavari kuti tiri kukuchaja nemhosva yekuti wasvibisa zita rekanzuro asi iye haana kana shoko raakataura asi ari kunzi akasvibisa council saka ndo macharges matatu avari kumupa hatiri kuona kuti haana kana musoro hakuna kana imwe chete nemusoro nokudaro isu hatisi kufadzwa nazvo ndosaka tiri kuda kuona masiti fathers
saka ivo muzvare tsvangirai vambomiswa basa kwenguva yakareba zvakadii
code of conduct repakambani rinotaura iro kuti vanopiwa 14 days kuti vapedze nyaya yavo yamuzvare tsvangirai saka pa-14 days apo ndopatiri kutarisa kuti any day ndopaanoshedzwa kuboard of inquiry kuti atongwe asi isuwo zvakare takaitawo tsvakiridzo ndokubva taona kuti tinogonawo zvakare kuramba tichipressuriza iwo macity fathers nekuti nyaya yakadai inoembarasa council nemhaka yekuti haizi nyaya yekuti inganzi munhu angatotongwa kutoudzwa kuboard of inquiry nenyaya yekuti mumwe munhu mumwe chete ane agenda yake against muzvare tsvangirai yabvira kare saka tatoda kutaura nemacity fathers kuti vagadzirise nyaya idzi tisati dzatomboenda kuboard kwacho kuboard of inquiry nekuti ikaenda kuboard of inquiry zvinoembarasa council zvakanyanyisa
vashandi vekanzuru yechitungwiza vachiri kuenderera mberi here nekuramwa mabasa kana kuti vadzokera pamabasa avo vaakatsina
tanzwa patanga tiri muexecutive meeting nhasi mangwanani kuti kune vanhu vanga vatumwa nekanzuro kuti vapinde muvashandi vachivatyisidzira nekuvanetsa zvikuru saka nekudaro kune vamwe vanzwa kutya nevamwewo varamba vakati haakwete kusvikira zvanaka hatisi kuzotanga kushanda ticharamba takagara kusvikira kanzuru yatiudza kuti pipi yedu iri kupi yatiudza kuti maallowance dzedu ari kupi vatipa mari dzamabhazi vatipa mari dzekudya kudzimba dzedu nekuti hatirambe tichifira mahara vamwe vanhu vachiu vachirarama nesu saka ndinoti vashandi vazhinji kumakiriniki kunyanya vachakagara
avo vange vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union Reverend Ephraim Katsina vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7 tarisa zviruma pepanau anhasi Financial Gazette kunoti vanhu muZimbabwe vanofanira kusunga dzibate mushure mekubvuma kwakaitwa negurukota rinoona nezvemari vamupfuri Ncube kuInternational Monetary Fund kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe Newsday rine nyaya inoti vaimbova gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaWalter Mzembi nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vabuda mubato ravo rePeople's Party Chronicle rinoti varume vaviri Mhlalisa Nyati wekuCoudry Park anotakura zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika naKumbulani Ndlovu weku Penguith Court muBulawayo vakasungwa maererano nekubiwa kwakaitwa zvinhu padipo yeZimbabwe Revenue Authority muBulawayo nemusi wechipiri. Herald rinoti Registrar General Clement Masango varara muchitokisi kwezuva rechipiri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo Marisei guys zabatika nemashoko anotaurwa nababao nezanipiefu avo vanotaura mazwi ekuti takagadzirira hondo vada kuita nani hondo iyi vachatipa pfungwa dzatisina muyezimbabwe tatambura zvakanyanyisisa vasafunga kuti kubuda munyika kwatinoita tichienda kune dzimwe nyika vakauraya nyika vakapuwa nyika nasmith nyika iyoyo iyo ichipolishwa iyi ande iwo vakatora akaponda ponda nyika iyi vakunyebera kuti hei masankisheni masankisheni provhaika kuti masankisheni acho ari kubata apa neapa hapana asi kutaura kuti hei masankisheni masankisheni ari kubata pati chapedzisiro tapindawo musango sezvamakaita izvozvo totorawo nyika iyoyo kwamuri takawandisa kudarika zvimasoja zvenyu zvamuri kutaura izvo hazvina kana nebasa rese zvimasoja zvamuri kuvimba nazvo tichapedzisira tapindawo musango imomo sekutaura kwamuri kuita kuganza kuti hanzi takatogadzirira takagadzirira makagadzirira chicha mauti makagadzirira hatina basa neMDC but tivana ezimbabwe vari kurwadziwa nezvamuri kuita nezanupf unotaura mazwa anorwadza kudaro sei kubaba ivi
makadi shamarari westudio seme ai ndabatikana nezvataura nacharumbira charumbira ngaagozive zvokutaura indava yachida kuzviita munhu ida kuzviita iyega ndiye munhu pano vangu anotaura kuti hondo 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 ipi anotaura chamisi akatora chigaro nemasimba yakati munanga kwandi akatora chigaro nemasimba ena kutinzwa wanyarike seko nezamupefa ndabatikana zvodai anga ari padhuze neni ka
makadii vateereri vose vestudio 7 nevashamarari zita ndimafuraya kureva mashoko angu ndinoti kuna vachamisa wateya mari vamurutsva hachasi kusviba apa ngatichitoitai plani b plani a taona kuti haa iri kuita sokuti gozhegwei ngatipindei paplani b tisapedza nguva
makadiko mukomatanonoka wande nevamwe vese pastudio 7 apa toda kungotaurawo pamusoro pevarume vaviri vanga vachipikisana varume vezano emdc uyu uyu murume wezano anoti zviripo mawiponi ese ehondo muzimbabwe vanofunga kuti hondo vakaimirira masoja anovamirira masoja atori nenzara varume hatombokudii mukangoda kuti mutange zvehondo muchasara muchiibata mega imi vanhu vezano masoja akujamukirai
pastudio 7 masoya sei apo amutana muruti pakembera pasouth africa apo zanupf isatora vana vezimbabwe tangu vasingazivi kana tasingapusi vakapusa stomach tiri kuzviziva ndetiri kuzviona kuti ndiyo yakaisa ruoko panhau iri kunetsa mukati memdc alliance nekuti iyoyo mudhenda ndewezanupf anodzinga munhu wemdc alliance sei nekuda kwemunhu wemdct asumira mashoko aisenda meseji yake zina basa rese vanhu vezanupf tiri kuaziva unhu hwavo vari kutya mukomana anonzishamisa varida kuzama nepesa pavanogona mdc chete ikabvisa zita rekuti mdc alliance kana tavakatorani isiri kufamba nachamisa ndechamira nachamisa chamisa ndiye purezidendi wevanhu zvese zvavangaita izvo kupedza nguva namunangagwava nauyo ari kubva kutaura mai manje apo zanupiefu hondo yatota ndiyo vatanga nehondo vana vezimbabwe zvaakuda kuti mumwe nemumwe achimuke zvaakuda kutosvinga zanupiefu ibva chigaro i tanoita nayo
ndoda ngotaura zvangu pataurwa nevanhingirini ava vezanupiefu vari kuti tine zvombo zvakawanda vatibanisisi kugona mutanga vanhu vari kukanganwa kuti mauto avo ari kutemba navo havadi saka hondo yari kuti yari kudai vai vari kuzvinyepera vanhu vezanupiefu isusu chidiki tori ready pazvino izvozvo. Enge vakato kungoona chete nyikandiri pazvombo tiri willing kupinda musango. Enge iwo madhara chaya anongopanikirwa nechidiki ari kumudza kuti vanhu ari kuwada kuti hapana munhu masoja awo hapana ari kuwada.
Makadi pastudio 7 ndonzi Dhuve ndobva kugokwe kuchitekete asi ndoda kumbobvunza hurumende kudai agona kutibatsira mairirano nekuti munhu atomboti ada kuenda kumusha osvika zvogadzikwa pabhodha kwamazuva akawanda sevakadzi vari vakabva kubotswana adai hurumende agona kuita chimbi chimbi munhu agona kuita kana 8 days kana 4 days agona kudarika aende kumusha nekuti chishuwo chake chiri kupa kuenda kumusha saka hurumende ngaitibatsirewo ipapo nemadhokotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Timirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatukirira zvakadzama vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachishandisa mazwi atisingakwanisi kutaura vachiti hurumende yavaObama yange iri yezvituta zvakaedza kusvibisa zita ravo vachipomera vaimbove chipangamazano chavaTrump vaMichael Flynn avo vakabvuma mudare redzimhosva nyaya dzavakange vachipomerwa. VaTrump vatukirira vaObama mushure mekunge bazi ravo rinoona nezvemitemo reJustice Department raudza dare redzimhosva kuti rave kuregera kuenderera mberi mukuchuchisa nyaya yavaFlynn. VaTrump vati vaFlynn munhu kwaye asina mhosva yakapara vachiti vaObama nehurumende yavo vakange vachiedza kukanda zvipingamupinyi munzira yavaTrump kuti vatadze kuita basa ravo. VaTrump vapopotazve vachiti ongororo yakaitwa nemuchuchisi mukuru vaRobert Mueller inonyadzisa sezvo dzakange dziri nhema dzega dzega vachiti zvakaitwa izvi kutengesa nyika. Muna zvita 2017 vaFlynn vakabvuma mhosva yavo vakawanikwa vaine mhosva yekunyepera mapurisa eFBI uye vakatanga kushanda pamwe chete nemuchuchisi mukuru vaRobert Mueller. Nguva yese iyi vaFlynn vange vakamirira kupihwa mutongo wavo asi bazi rinoona nezvemitemo rakashamisa vazhinji parakazivisa nezuro kuti rave kuregera kuenda mberi nenyaya yavaFlynn. Kambo kanobva kuna Innocent Usiwegota. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke mafesi masiki avashandisa vasati vaarasa vachiti mafesi masiki hapandi kubatwa zvachose. Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Shangri House muHarare. Kanzuro yechitungwiza yambonisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuro rechitungwiza Municipal Workers Union. tasvika kumagumo echirongwa chekuchanhasi ivainesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti oswera zvakanaka.